Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemaCranes ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaSolomon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhozi, mutambo wauri kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina. Zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu vaLeopold Munende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure he game ritinohwina.
MaWarriors akadadisa musi uyo akavhura AFCON ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. VaMunashe vanoti murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamistake katozongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yokukanda magoo, bhora takasvika kugedhi tikuvatamira, bhora rotorodzokera mumashure. Tida kuenda kugedhi, bhora rotorodzokera mumashure, saka ihope tinofanira kugadzira mistake iyo towin.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.